anonzi Freddy Mashate, ndiri ku State Nebraska, ku University of Nebraska in town Lincoln. Ndokwandaka placewa ne program.
Chirongwa cheyali ichi muri kutambirana nacho sei?
Chirongwa chakanaka. Takauya kunoku kuzodzidza, tichakauya kuzoona kuti ma systems ekunoku anorana sei, as well as kuti chidzidze kuti how can we take some of those things and implement them back in kukunyika yedu. Chirongwa chiri kuda kuti my young African leaders chidzidzewo tsika dzakanaka dzekutungamira, and tirimo muchirongwa chidzidza.
Zvamunonhonga zvamunoti izvi ndikadzokerwa kumusha izvi ndinonozviitawo kusimudzira nyika yenyu ndezvipi?
Ndopedzisirawo
nekutsvaga kuti kurudziro yamungapo vamwe vechidiki vari kumusha uko ndeyekuti kudii?
Continent.